Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 8th, 2016, you're listening to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the politicization of food aid, especially in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz, Monday through Friday at 8 o'clock p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Panopa China Chemadzimai, don't forget.
Olosine lobo mama iko lapho isidibana khona buhlelo lwethu asihluzeni bo mama sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet on www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages as we are live streaming right now. So if you haven't done so, please go to voashona.com, voandebele.com, and you can live stream with us right now.
Sikhona njalo ebulenjini be Facebook.
Ndimbuya matizi ropa kuti kuti no mbuya ndino kuitwa na Madonna kuti kinaita zvekunzi avandere zvanga vande NDC ari zvino tongorarama newaku kwaku kana ukanodhurudzawo majuru wogona kuwana dhora womunganidza unotenga ti 10 kg icho upu kuti vana vararame. Ndoona sekuti tambosara hapo pacho manene kuti zvigadzirike tiri kutozviona nokunono kuti vari pavamungaiti hatisinziyasi vakachinja yangova dingi rimwe vanoti kwai zvahamuzive hurumende iripo mazuva ano yavari kuda kubvai vanongodana kuti huyanyorese chitapo asi vanegega vakanogara vakanyoresana kare imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwayo vakanoshamudzana kare. Kuna vaitisika nyika yose ndiyo slogan iriko yokuti munhu wenbc hapuri chikafu.
Tonight on the Women's Round Table, we are looking at the politicization of food, especially in the rural areas. What are your views on the issue, PJ?
The Zimbabwe Human Rights Commission yesterday actually tabled a report that confirmed that there is politicization of food in the rural areas, where members of the ruling party, ZANU-PF, are receiving preferential treatment in comparison to members from the opposition.
Yes, PJ, and the report went on further to say that ZANU-PF leadership in the rural areas were politicizing the distribution of not only food, but agricultural inputs, also other forms of aid in five districts, namely Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North and South, and Buhera North constituencies.
And the Women's Roundtable were not able to get the view of the ZANU-PF on this issue.
Yes, PJ, so we want to hear from you, our listeners and viewers, if you're live streaming with us on Facebook, on VOA Shona and VOA Ndebele. We would like to hear your views, PJ.
Yeah. Mesite mnanya siya player u Cynthia. Aikunga senani. Siyalemukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona udubo lwendlala olubhahileyo elizweni nxa sikhangeleke ukuthi omama bona yibo abahlukumezeke kakhulu ngodubo lolu lwendlala kanye lokwabelwa kokudla. Ikanti ke izolo lokhu bekusethulwa i-report yekhomishini le ebona ngezamalungelo oluntu, i-Human Rights Commission, lapho yethule khona i-report yayo iveza ukubana emaphandleni ikakhulu lapho kusabiwa izinto ezinjengokudla izinto zokulimisa lolunye nje uncedo olumele luphiwe uZulu oluyabe luvelela kuhulumende eluthole kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe njalo emazweni aphetshe ababezama ukuncedisa kulolu dubo lwendlala. Uthi ke kungafika ke ukudla lokhu ngasemaphandleni ikakhulu kwabelwa labo abasekela ibandla linye elezombusazwe elezanu PF. Ikanti ke abamabandla ehlukeneyo aphikisayo bathi bona bakhala ngokuthi hayi kabalutholi lolo ncedo. Yikho ke sithi asiyihluzeni bomama, kwenziweni ke nxa sibhekane lenhlupho ezinje khona ngapho ngasemaphandleni. Njalo lisitshele lokuthi lina udubo lolo luphatha ngayiphi indlela.
Aiwa, PJ Iroidama nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekupiwa iyo chikafu kwevanhu nyanya kumaruva kwatiri kunzwa isu PJ kuti vanotsigira sangano re kana bato re Zano PF ndo vari kupiwa chikafu vanotsigirawo mabato akadai se MDCT nemamwewo anopikisa vari kunzi ivo havasi kuwana chikafu. Uye zvetakaona nezuro sangano re Zimbabwe Human Rights Commission richiparura iro gwaro ravo ravaitarisa kuti ichokwadi ndo zviri kuitika kumaruva. Vakataura ivo kuti pane nzvimbo dziri kuwanikwa zvichiita izvi dzakadai se Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North ne South ne Buhira North. Saka kana muri ikoko madzimai nyanya titsanangurewo kuti zvii chaizvo zviri kuitika kunyange kwamuri ikoko kunharaunda kwenyu mungange muri kudotito mungade muri kukupi fonai mutitsananguro kuti zviri kufamba sei panyaya dzechikafu nekuti tinoona PJ kuti vanozonyanya kuoneka vachimanikidza namadzimai. Yeah. Nekusi mwana akanzwa nenzara haende kuna baba achivunza kuti nhasi tinodyei anoenda kuna amai. Saka tiri kuti nhasi ngatizeyei tione kuti zviri kufamba sei uyezve pangaitwe sei kuti zvinhu zviwanikwe zvichisanduka.
Sibe lethuba elihle kakhulu elokuthola unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri ongomunye wamacommissioners kuZimbabwe Human Rights Commission. Yena ke nguye othule ihlolisiso kumbe ngithi impumela yenhlolisiso abayenzileyo ezigabeni ezihlukeneyo ezeZimbabwe bebona ukuthi vele ukwabelwa kokudla lokhu kuphatha kakhulu omama njalo kwabelwa ngokungalingananga. Siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi Chiriseri.
Siyabonga.
Ye. Ungasichazisela nje ngamafichane ukuthi inhlolisiso yenu leyi ifumaneni.
Ukuthi inhlolisiso yethu leyi?
Ye. Ngasikhangela ukuthi udubo lolu lokwabelwa kokudla ikakhulu kwabesifazane.
Ye. Kakhulu. Ukwabelwa kokudla kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bazwisise amalungelo abo.
Yeah.
Uqakathekile kakhulu ukuthi njengabomama bazi ukuthi silamalungelo esiwanikwe yi-constitution yethu yeZimbabwe le esayivotelayo sathi yena ukuthi kunelungelo lomuntu wonke osemhlabeni wadalwa nguNkulunkulu ukuthi azuze ukudla okukwanileyo. Lokho sikuzuza emthethweni omkhulu esithi i-constitution ku-section 77B. Sizasica ukuthi khonapha i-constitution iyasi cebisa ukuthi wonke umuntu ule right to sufficient food. Wonke umuntu ulelungelo lokuthi azuze ukudla okukwanileyo loba ngumama loba ngubaba. So kwadlula lokhana kwakuthiwa hayi ubaba kumele aphiwe ukudla okuningi, kumele aphiwe inyama eningi edlula abantwana bedlula yabomama. Hayi, i-constitution yethu ithi wonke umuntu kumele abe lelungelo ye-equality ne-non-discrimination. Lokho kutsho ukuthi simele sinikane ukudla okukwanileyo endlini, umama, ubaba, abantwana, loba ngolimeleyo umntwana kumbe ngumama olimeleyo, wonke umuntu lilungelo lwakhe ukuthi anikwe ukudla okukwanileyo. Akunani ukuthi ngumshona, ngumndebele, akunani ukuthi usupporta yiphi party kumbe usupporta iZANU PF kumbe MDC kumbe iZANU PF kumbe whatever party, zonke iparty, wonke umuntu oyisidalo saseZimbabwe njalo ohlezi esabathini yalapha eZimbabwe ilungelo lakho
ayiwa
so my government the government yethu the minister of public service social welfare distributor ukudla kumbe singathi lapha nxa benika ukudla ngenxa ukuthi hansi phela kulendlala kulezi ukudla kuhanjiswa esigabeni wonke umuntu lulungele lakho ukuthi asuze ukudla okukwanele
ayi watinotenda tinokuchingamidzai
kakhulu izolo ama public officials that wonke ama NGOs that wonke kumbe ama political parties ama MP ama councillors ama traditional leaders osabhuku ama chiefs ethu izinkosi zonke zaseZimbabwe zizwisise umthetho wona lo section 77 ye constitution
ai watinotenda mai chiriseri tokuchingamidza iyi zvakare tongoti mumboti dambu murimirwa mai zvamanga muri kutaura nekuti ndanyanzanzwa padiki diki asi pane vamwe vakateerera vangada kunzwa kuti vatiiko mai chiriseri nyanya panyaya iyoyi yechikafu takatarisa madzimai
chokwadi iri kuti isusu madzimai ndiwo musimboti wemusha saka constitution yedu bumbiro redu remutemo rataka pomirana seZimbabwe rinotaura iro richiti muna 1677 kuti imvumo yemunhu wese kuti apuwe chikafu chakakwana section 77 inoti right to food and water munhu wese apuwe chikafu zvikuru madzimai nekuti kudhara taisimbota aya madzimai nekuti ndiindabika ndinofanga kushota zvachinja bumbiro redu romutemo rakatarisira kuti munhu wega wega apuwe chikafu chakakwana kunge ndiamai kana kuti vana kana kuti ndivana baba munhu wese ngaabatwe zvakafanana nekuizvozvo futi zvinotaurwa pa-1656 kuti munhu wese ane right to equality and non-discrimination izvozvo zvinoreva kuti hapana anofanirwa kusarudzwa nokuti kana kuti rurimi rwaamai rwaanotaura kana kuti pati yaanosapota kana kuti mukadzi kana murume aiwa hapafanirwe kusarudzana wese munhu imvumo yake kana kuti singati chiko iright yake yekuti apuwe chikafu chakakwana
tinoona nezuro makange
taura panapa
taura henyu
saka Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, Iwanga Chimbo, Tenderera, Batitabatira Shikuru, Remendi Edu, Sipara Nuskasi. But at the Kutukuba public officials, Edu Ese, Kanarima NGO, Kanarima political parties, Kanama MP, Kanama councillors, Kirkutimun Ese, and this is the Kutti, as Shinabasa Kutimun Joy political party, EP, and of the Sangano Republic EP. Munhu wese ane mvumo ikodzero yake kuti apuwe chikafu chakakwana kudya kwakakwana kunopuwa vamwe vese izvatanga tichitaura
aiwa tombokubatai muromo ipapo
maerana nebumbiro redu remutemo ratinoti the constitution of Zimbabwe amendment number 20
aiwa tinokutendai mombobata henyu makadaro tine muteereri wedu wekutanga amai mbuya Matizo Rofa makadii mbuya
ndofara hangu makadii
aiwa tiri wadii mombotitsananguro kuti kwakamira sei kwamuruko uyezve muri kupi
tiri kuno kwachii
ehe kwakamira sei panyaya yechikafu
nyaya chikafu chikafu chinobuya topiwa nemadonasi asi chinoita zvokusarudziwa kuti ava ndevezano ava ndevemdc saka ndo ivo vanobuya vachiti hamufaniri kusarudzana mofanira kungopana chikafu hazvinei kuti wakafuma kana kuti wakarima kana kuti wakadini asi tikatasara toga tisari toita izvozvo Todo sara to to sarudzana. Kuti chikafu MDC havapuwi chinopuwa vezano.
Ameno kana pane zvamamuri kuda kuvhunza tina maichiriseri vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari ipapa panhare munogona kuvabvunzawo zvamuri kusangana nazvo ikoko kumamisha zvamunokwanisa henyu.
Tongoda kuvabvunza izvozvo kuti zviri kuitiwa zvinotendegwa here kana kuti hazvitendegwi.
Amaichiriseri.
Uye pangaitwe sei kana vachinge vasangana nedambudziko rakadaro?
Vakanaka chaizvo. Nokuti nyangwe vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe, baba vedu President Robert Gabriel Mugabe, His Excellency, vakatotaura ivo nemuromo wavo kuti hapafanirwe, hazvibvumidzwe kuti paite munhu anosarudzwa maerana nepati yaanosapota. Nokuti mwana weZimbabwe, mwana weZimbabwe, anofanirwa kupuwa chii? Kudya kwakakwana. Zvisinei kuti mukuru kana mudiki, murume kana mukadzi, kana kuti pati yaanosapota ndeipi. Izvozvo takatozvitaurwa nababa vedu, President Robert Mugabe, vachitarisira kuti mhuri yeZimbabwe yese iwane chikafu, igute.
Asa maichiriseri, ndo zviri kuitika here?
Inowanikwa mubumbiro redu remutemo. Mutaurire vana kana vari kuvakateerera ipapo kuti ngavatsvage bumbiro redu remutemo rinotaura iro muna section 56 kuti munhu ane kodzero yekuti asasarudzwa, abatwe nenzira yakafanana nemumwe munhu. Uye moti vana vaverenge futi muna section 77b inototaura maererana nezvekudya kuti munhu wese ane yatinoti right to food and water, right to sufficient food. Saka munhu wese ikodzero yake zvikurusa isusu takura vana mbuya. Ndiri kunzwa mbuya muripo chaizvo, tinokutendai nokubatana nesu paprogram ino. Section 82 ndeimwe futi inoita sei, inochengetedza vechikuru. Nekuti munhu wese achakura karimwe zuva. Saka constitution yedu, umbiro redu remutemo yeZimbabwe, rinonyanya kutaura ipapo marights of the elderly. Kuti vana mbuya vakura zvikuru nana sekuru vakura ngavachengetwe nenzira yakanaka, vachipuwa chikafu chakakwana. Zvisinei kuti havana kuenda kumusangano kana kuti vaenda kumusangano kana kuti ndovepati ipi. Saka mabvunzo mubvunzo wakanaka chaizvo. Zvinhu zvatofanirwa kudzidzisana munharaunda dzedu izvozvo kuti munhu wese azvizive. Saka nezuro Zimbabwe Human Rights Commission yanga ichitaura naizvozvo, ichitaura zvikuru kumapublic officials edu vakabata vana MP edu, vana makansela zedu, kana kuti vana sabhuku, kana kuti machiefs edu, yanga achikurudzirwa zvikuru kuti titeerere zvakataurwa nevakuru venyika yedu, ivo His Excellency baba vedu President Robert Gabriel Mugabe.
Tokutendai maichiriseri. Mbuya, handizivi kuti magutsikana here nezvataurwa izvi kana kuti ndare dzinenge dzabva dzadonha. Please stay on the line, Mrs. Chiriseri. Mbuya, nhare dzavo dzinenge dzati donhei ipapapa. PJ
Bensiti, ngiyakubuza Nkosikazi Chiriseri kuti nxa uthe wadhubana lodubulo nalolo usemaphandleni, wenzeni ke njengomama ukuze wenelise ukuselela imuli yakho?
Kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi ureportwe khona lokho. IZimbabwe Human Rights Commission imelele khona lokho. Ayisiyo NGO ukuthi abantu kube bangayesaba ukuthi hayi sebephula umthetho kumbe sebelwisana lohulumende. Hayi,
Yeah. The
Zimbabwe Human Rights Commission is an MLA, which is 7th, the Mundo Zimbabwe won't give us sustainable government to see a person who says, you know, of hand to hand. So, I want to report the Zimbabwe Human Rights Commission, which I in the end, I went here to Bunje. So, so Zimbabwe Human Rights Commission, Amandla, the Constitution of Zimbabwe, it would be a political party members, political party leaders. Yeah, the Constitution is Supermandla, which is Superland,
Bamba kwanapha ecingweni nkosikazi siyakubonga ngethuba elihle olisinike lona ukuthi sikhulume lawe mavela zulu omunye umlaleli
ehe mumbo bathenyi makadaro mai chiriseri maita wanda makadito kuchingamidza hi pachirongwa
no fara dzimiro apenyu ikoko
ehe muri kupi maita wanda
maita wanda kwatsapte kumanikaneni
Okay, aiwa pakanaka. Chitibatiseiwo kuti kwakamira sei ikoko kumanikaland takatarisa nyaya dzechikafu. Muri kuchiwana here uyezve zviri kufamba sei?
Aiwa kanzela wedu ari kupa vanhu chikafu zvakanaka, vanhu vasuita zvemapati.
Ah, zvinofadza kunzwa izvi. Taurai kuti kanzela wenyu ndiani vamwe vanzwewo. Kana tiri kunzwawo vamwe vari kupa maripoti akanaka kudai, vanoitwa ani kanzura wenyu ndewepati ipi uyezve zviri kufamba sei?
Kanzela wedu ndewe zamkie kundewa mhuri yengwe.
Ehe.
Taurai
henyu.
Tati kumbiroka kuti vanhu vacho vari kupiwa vashoma zvura izvi.
Ehe. Saka inini kwamuri uku chikafu vanhu vari kuchiwana asi vashoma hapana kunzi uyu ndewebato iri kana weiri.
Aiwa hakuna zvakadaro asi vanhu vari kutorwa pabhuku vanenge vari vashoma.
Aiwa pakanaka ipapo tinotenda maita wanda zvinhu zvakanaka kunzwawo kana munhu ari kuitawo basa rakanaka ngazvitaurwe muve nezuva rakanaka
aiwa nesuo titagirewo zvemabasa mudo anopera
aiwa tazvinzwa maita wanda tichamboonaona kuti zvakamira sei asi tinotenda kunge makamuinesu paro pachirongwa chedu
zveshuwa kamwana asingachema anovhira mumbere
aiwa iroidama PJ, a very interesting take there from Maita Wanda. She's calling us from Rusape, and she's saying in her constituency, her member of parliament actually, you know, is giving food equally. It doesn't matter whether you're ZANU-PF or MDC, and he belongs to ZANU-PF. So, you know, we were just saying to her that this is good. When somebody does do something right, it's good to report about it.
Yes.
And Mrs. Chiriseri, you were listening in. What can other people learn from what we're seeing happening in Rusape?
I think that councillor or that MP must be commended highly because they understand their constitutional mandate. And we really commend them very highly. And we continue to speak to other MPs, to other councillors, to other political party leaders, to respect our constitution, let's respect one another, and learn from this exemplary ZANU-PF MP in Rusape that Maita Wanda is talking about.
Thank you very much.
This is the right thing to do, and it pleases God. Because the Bible says righteousness exalts the nation, but sin that reproaches people. So corruption and greed are a reproach to the people of Zimbabwe. So we are very grateful for such ZANU-PF MPs that are doing the right thing. So keep it up.
Thank you very much, Dewu. Please stay on the line. We're just going to take another caller, PJ, if you can go ahead. And then I have a few messages that we have on the VOA Shona page, because we'd asked people to contribute. And there are a few numbers here of who to call, but you go ahead.
Yeah. Siyawamukela mnewethu Mahembe.
Hayi, ngiyabonga mama ukulalela umama uChirisere khulumo.
Yeah. Eh, ufuna ukupha wakho umbono.
Ngena kubo mama sokungani ngiyaba bangithe umthuli.
Hayi, sesikuvumeli. Siyaxolela okwalamhla.
Hayi, kulungile mama. Hayi, umama uChirisere angaze akhulume njani. Kodwa-ke ekuphiweni khonapho ukudla hhayi akungeke kutshintshe lutho
ye
hhayi lapho sivile angakhuluma umama uChirisere akhuluma zaphofe awu agudwe ngamadolo ahluzu kamadolo hhayi akutshintshi lutho
kungani usitsho njalo yena ngimbuzile umbuzo omunye othi nxa uthe wehlelwa ludubo olunje uye ngaphi uye ripota ngaphi yena wathi enanana ukhululekile ukuthi uye emahofisini abo kumbe any of the commissioners ubatshele ukuthi enana
sorry singabonga nxa amahofisi abo engaba khona sibe kwazi ukuthi angaphi ngoba nxa ngaphandle kwalokho hhayi ngakukho kwenye indawo ongaripota khona ngaphandle kubo bona.
Ye, utsho njalo unkosikazi Chirisere. Uyazizwela lawe unkosikazi. Hello.
Ngenxa yokuswelakala kwemali ama-ofisi ethu akasalabeli indawo yonke yaseZimbabwe kodwa sikhona eHarare sikhona koBulawayo sithandazela ukuthi sibe le mali ekwanileyo sizobamale sibe kuma-provinces wonke lama-districts wonke kodwa engizakwenza okwakaphosa ukuthi nginike abantu ama-phone numbers ama-commissioners ukuthi bawathathe phansi babhale phansi uma bangayehlelwa zinkathazo ezinjalo bafone bakhululekile ukuthi bafone banikwa imvumo leyo bayinikwa ne-constitution yaseZimbabwe le esayivotelayo. Ama-numbers angikhona athi wona nxa kuyi-landline eHarare 04
Nkosikazi Chirisere ungehlisa kancane iradio yakho ngoba siyayizwa iyenza i-echo.
Mina ngisefonini.
Hawula radio ekhona khona peduze?
Hayi, angila radio.
Ah, engxenye umnewethu Mahembe.
Sivalile ngiyabonga.
Ye. Besizwa sibili senza i-echo. Ye, ungasinikeza ama numbers. Ah, Nkosikazi Chirisere.
Yebo. I-number. Wathi ngicela nge-number ka-Gene Sihlalo. U-commissioner Elasto Mogwadi. Inamba yakhe ngu-0772-644-247.
Mchali mana lo.
Amanye ama-commissioner. Hello.
Mchali mana lo. Oye, Human Rights Commission.
Yeah, ngu-chairperson. Owe Human Rights Commission, u-commissioner Elasto Mogwadi.
Yeah.
Kube njalo lo commissioner sithole 0772-348-182. Banjalo ufona ku-landline. I-Harare office ukhululekile ukuthi ufike kunumber 144 Samora Machel Avenue. 144 Samora Machel Avenue. It's opposite the Holiday Inn. Inumber zakhonapha ngu-04-701-811. Kumbe 04 705 2684 426 Southern Branch, Southern Regional Office. 09 Igobulawayo, 127 5th Street, between 13th Avenue and 14th Avenue, Igobulawayo. Telephone number, Magungama office hour, 0962 1 7 0 0 9 6 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round table.
Women's round table. I see you saying, woman.
Women's round table. Yeah.
We as well, I'm the way to my aim.
Hayi ngiyabonga bomama ukuzuza ithuba elinje lingenisa khonapho ngumama wami nalo makhumalo ngizalwa ngumakhumalo
yebo phela My brother, Mr. Mayembe, was actually complaining that she might say the constitution provides that they've got the right to food, to mm-hmm. blah, blah. But in essence, on the ground, it doesn't happen.
Mm-hmm.
And I'd ask it, Mrs. Chiriseri, what if you encounter such a situation? What are you supposed to do?
Mm-hmm.
And she said, you are supposed to approach the Human Rights Commission.
Her offices.
Offices, mm-hmm. yes. And any of the commissioners. And she gave out some numbers.
Mm. Yeah. Very interesting there, PJ. Sekunzwa kwamuri kuita vatereri neavo vari ku live stream anesu. PJ anga avunza iye Mai Chiriseri kuti ko kune nzvimbo uko kusiri kuita zvavari kutaura ivo kuti bimbiro remutemo inoti munhu wese ngaapiwe chikafu munofanira kuita sei. Mai Chiriseri vakati ivo mune mvumo dzekuenda kumahofisi avo. Uyezve vapa ivo namba dzekuti vanowanikwa papi. Asi tichange tisa namba idzi pamafacebook page edu eVOA Ndebele neVOA Shona. Nekuti namba dziripo. Uyezve vati kana makuda kutaura navo ivo saMai Chiriseri munongoti makumalo. Vanobva vati kuti nyaya chikafu. Saka izvi tichange tisa paFacebook kuitira kuti tipe Mai Chiriseri nevamwewo pari zvino PJ nichambotora mukana wokuverenga zviri pa VOA Facebook page yedu yeShona nekuti anga tabvunza mubvunzo wekuti muri kuona sei gwaro irori rakaparurwa nesangano raMai Chiriseri reZimbabwe Human Rights Commission. Tina Faith Tsungirirai Mabeka ari kuti kunyima uku kuchatokonzera mhirizhonga huru kupfuura. Yakamboitika nguva shoma yapfuura. Ko vanodarireiko? Ndobva ndakupawo imwe muverenge yamukoma Martin vari pasapa. Nekuti akati one day.
Yeah. Martin Tambrai utena, that's the nature of ZANU-PF, so vindictive. They failed to shed their terrorist tag on assumption of office. You wonder an educated leader like who spent most of his life fighting for justice doesn't know what justice is. With all that education, Oloke siya pambili. Siti ena kufanana lukubangu Ian Smith. Ikanti ke amanye amagama khona khona lapho ngeke ngawatsho emoyeni.
Aiwandizvozvo pigeon nekuti vamwe chokwadi hatikurudzire kunyombana nyanya pamapeji iwaya asi tinoona mukoma Brian Makiwa time dakati vari kuti tajamuka isu hatichada kutongwa nedemo zvavaremera ngavambosiyirawo vamwe kunyange vavo vasiri kutaura zvechikafu. Kuna mukoma Tendai Chingono vari kuti hunhu hwavo tatojaira kuti chinonzi chehurumende ndechevanhu veZANU PF chete. PJ ari kutaura iye kuti tinenge tine munyarikani wedu mumwe amai Margaret Dongo vanoshanda ivo nemadzimai ari kumaruva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadiko tatenda.
Ehe. Mai Dongo, zvii zvamuri kuona kumaruva kwamuri kushanda uku panyaya iyoyi yechikafu nyanya takatarisana nemadzimai uyezve nekuti vari kuchiwana here kana kuti kwete nyanya takatarira nyaya dzematongerwo enyika?
Nyaya yekugoyerwa kwechikafu mumaruva inorwadza. Iyoyo nyaya haigadziriki nekuti zvatogara zvakavapo. Chinorwadza ndechekuti inguva yenzara namo inowana munhu wese. Nzara inobata wese, hazvina kuti ndande ndindondu. Asi kana chikafu zvichingopiwa nehurumende chete, munonzwa kuti vamwe vafa nenzara. Zvinosiririsa, zvinotosiririsa. Zvabva zvabatana nekuti corruption yacho iyoyo haitauriki, nekuti chauya chacho sabhuku anenge aine mazita aanogara achitoziva kuti uyu ndewekwanhingi, uyu ndewekwanhingi, uyu ndewekwanhingi. Zvaakuti sabhuku iye anotanga kuwana iye, apedza kana chasara opawo vekwake vari mumusangano, nekuti sabhuku anoziva mumaroma paanogara pega pega kuti vasiri kusapota ZANU PF ndevapi. Saka apa panotoda kugadziriswa nevavo vanopa chikafu, nekuti chikafu ichi hachisi chese chinobva kuhurumende. Chimwe tinopiwawo nevanotibatsira. Saka panotoda kutogadziriswa kuti paone kuti chikafu ichingagoverwa nani. Pamusaka pekuti kana chichingogoverwa nehurumende kana kuti kana chigoverwa nehurumende chinotogoverwa on party level. Uyezve matimambonzwawo here kuti opposition ichiita musangano yavo inenge ine marori echikafu. Asi takatarira zvinoitika muno, chikafu chinogoverwa pamusangano. Haikona musangano wese wese, pamusangano weZANU PF. Ndopo unoona marori ane chikafu chingava chii chese chinogoverwa pamusangano. Chinditaurirai kuti ko ivo vasingaende kumusangano weZANU PF vacho vofa nenzara here? Ichi chichemo chiri kutorwadza. Vamwe mai vakati vakachema zvakandirwadza, vakati Mai Dongo, handina kana zuva randakamboona chikafu. Ona inini handina mwana anosenza. Ona inini ndakwegura. Asi pamusha pangu pamusha pakangoita munhu wani anosapota opposition chete, munotoziva kuti ipapo matopindwa nenzara, matopindwa netsiko.
Mumbobata makadaro Mai Dongo, tine mumwe muteereri Ambuya Mashumba. Makadii Ambuya Mashumba?
Ndiripo hangu, makadiwo zvenyasikana?
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi. Yes. Muri kupi Ambuya?
Ini ndiri kuchitungwiza kuHarare.
Ehe. Muri kuonawo sei nyaya iyoyi yechikafu yatiri kunzwa kuti kumaruva nyanya vanhu vari kunzi ivo kana usiri webato rinotonga kana kuti riri panyanga mazuva ano hausi kuwana chikafu, zvakamira sei kumusha kwenyu?
Zvinongodaro, zvinongowo zvimwe chete izvozvo zvokuti iye zvine izvo vanhu mamiriro evanenge vakaita kafanika zvakaita isi tinotozivikanwa. Ndikasvika kana dai pamuroora wangu chaipo chaipo ndotoziva kuti zvakatooma, haatozombopuhwa kana chinhu mukadzi wehanzvadzi yangu. Uye anotobvunzwa kunzi vauya sei, vari kudei. Handichaziva kuti ticharama takaita sei kana kuti toziva kuti toita sei, nekuti bato irori reZANU PF razotishungurudza zvimwe zvisingatomboita zvokuti handichatongoziva kuti toita sei kana kuti vanoti tine ganda rakasiyana here asi kana vaakuda mitero vanoda kumutero kumunhu wese iye zvinoizvo vanhu vazhinji havasi kushanda mukati mekuno kuHarare chaiko iko kunoku kuti uendesere hama iri kumusha chino zvaakureva kuti vemdc vachatofa handizivi kuti mungatibatsire sei naipapo.
Aiwa, tina mai chiri seri vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti ivo ndo zvirongwa zvavari kuita zvekudzidzisa nyanya vari mubato irori mapato akasiyana siyana kuti kana vachinge vapiwa chigaro sakanzira kana MP chikafu ngachipiwe vanhu munhu semunhu kwete kuti ari kubva kuumba kwaani. Saka handizivi kuti vachiripo here mai chiri seri muutsanangurire kuna mai taurai henyu kuna mbuya mashumba vari kutaura ava kuti vangabatsirike sei.
Isusu basa redu seZimbabwe Human Rights Commission nderekudzidzisa Zimbabwe maerano nekodzero dzedu. Saka tichaona kuti pasection 56 yandambotaurai inototaura kuti zvatiri kuita izvi tiri kutobatsirana nehurumende nokuti section 56 inotaura iye pasubsection 6 kuti ndomboverenga nechirungu ndozotaura nechindevere nechiyoni the state must take reasonable legislative and other measures to promote the achievement of equality. Hanzi izvoni hurumende ibasa rayo tione kuti vanhu vanobatwa zvakafanana. Saka kana mapolitical parties vasingaiti saizvozvo vari kutoita let down our government. Saka tichitaura navo the political party leaders tichikurudzira futi zvikuru vana mambo tinonamata kunge kuti vana mambo kunzvimbo dzese dzese vanyarikani vese vatinokudza chaizvo kuti ndivo vakasikwa namwari kuti vachengetedze nharaunda nenharaunda vachiziva kuti ikoko kune vanambuya kune vana vasingashande kune maofani vakasiyirwa. Saka basa rana mambo ende tiri kutaudzana navo nhasi tiri kuti vaone kuti section 56 iyoyi yatiri kutaura iri muconstitution zvinge zvichiitika panharaunda yavo kuona kuti mapolitical parties kana achisvika vanhu vese vapuwa chikafu whether ndove MDC kana ndove ZANU-PF kana ndove chivana revu vana veZimbabwe. Pakati kubasa redu seZimbabwe Human Rights Commission ndezvokuti tirambe tichibatsirana nemaZimbabwen kuti tinzwisise kodzero dzedu nokuti zvimwe zvinoita kudaroka zvinoita kuti vanhu vatye kusaziva kodzero ende sakana usingazive kodzero yako unechifunga kuti zvimwe ndizvazvinofanirwa kunge zviri hazvifanirwa kunge zvakadaro hazvina kunaka nyange pamberi pamwari chaizvo hazvina kunaka ende hatimbowani makomborero ajehovha kana tichibatanataka navo isusu tiri vanhu vamwe chete tiri mhuri imwe chete tisi mhuri yeZimbabwe ngatibatanei tisingabatwi chete nemutemo weconstitution asi tichingobatwawo nemutemo wamwari.
Aiwa, tokutendai mai chiri seri mbuya mashumba ndofunga manzwisisawo tatsanangurirwa kuzviri kutaurwa mubumbiro uyezve nechikumbiro chenyu chamataura ichochi kuti shuwa vasingazive ngavadzidziswe nyaya yekuti vanhu vanofanira kupiwa chikafu zvisina kuti wabva mumba mani kuti kumba kwako uri Zanu PF People First MDCT kana ani.
Tinonetsaka ndechekuti sabhuku ndizano sabhuku izano hurumende yacho izano saka iyezvo izvi handizive kuti ipapapa pane nyaya ipapapa pagadzirisei zvakasimba nekuti isusu vemdc hatitombozikanwa kana zvamuri kutaura izvi sabhuku iyo zano yacho haina mwari mukati ndo zvinonetsa zvacho izvozvo.
Aiwa, tinokutendai nemaonero enyu ambuya mashumba nekuti tambonzwa kune vamwe amaita wanda vati kwavo kwarisapi wavo kanzuro kanzura wavo ndiwe ZANU-PF asi ari kupa vanhu chikafu
yese zvakaringana
asina kutarisa kuti ari kubvamba mari. Saka tongoshuwirawo kuti kwenyu kwamunobva handizive kuti ndekupi zvangu kuti kuchasvikawo dzidzo yakadai.
Ndobva kwachihota.
Ehe, toshuwira kuti kwachihota mazvinzwa imi mai chiri seri kumwa kwamuri kufanira kusvika kwachihota uko munodzidzisa variko.
Kuti vasatarise bato ravanobva asi kuti vatarise Mwari. vaite nzwiro ina Mwari mukati. Silobaba lapha ubaba moyo lokhe ebambe ecingweni mavelas wathi ngikhulumela ngizo yena ukuthi umbono wakhe usegwanda. Siyakwamukela moyo.
Yebo, linjani?
Hayi, siyaphila linjani khona khona ngapho eGwanda?
Sikhona. Mina ngisegwanda South. Lapha into eyenzakala yangithi izano iyo ebusayo njalo bese isikhathi singani iluza amandla. The only thing abalayo iyona leyo ukuthi baforce abantu ukuthi nxa wena ungasoze usivotele, nxa wena ungasowizano asikuniki ukudla. Abantu babulawa yindlala. Right, laba abanye abantu abamanye amaparty bangathi kulo MP ubuyile njengoba esengu MP, uMP wabantu bonke. Ngcono sihambelezwa ukuthi uMP uthini nxa kulonqedo lathi singene. Bangahamba khonapho uMP lwana onjengo-owethu weGwanda South oselesikhathi eside khona. Uvuka ekhupha kuma newspaper ukuthi abantu beMDC sebebuye bazonjoyina nabezaphu nabamanye amaparty ebakhupha kuma newspaper ukuthi babebuyile kuzosarenda. Kuyindlela zokuhlukuluza abantu. Ward 20 yeGwanda South okulo council okuthiwa nguJoram uya to an extent yokuthi labanye abantu abangamasabhuku abazi ukuthi balezihlobo ezisapota amanye amabandla bancitshwa bona labo abantu izalukazi zona lezo zingakwanisi ukuhamba zincitshwe ukudla ngoba kulezihlobo okuthiwa zisapota amaphathi athile. So mina ngicabanga ukuthi laba abayibo abancedisa ngokudla abathi nxa ukudla kusebantwini bakhuphe labantu babo ukuthi bebona ukuthi ukudla kuhamba ngendlela eyiyo benganiki izano i-advantage ukuthi nxa ifika ngale ithi ukudla ngokwezano lapha kubuya abantu bezano.
Njalo ithuba likhona moyo unkosikazi Chiriseri uthi yena uMakhumalo lilakho ukuya ukuya reporter emahofisini abe Human Rights Commission ukuze babuye bazocubungula njalo balemfundiso abayenzayo kulabo abasebenzela uhulumende ukuthi basebenze umsebenzi wabo njengokuqhatshwa kwabo ukuze benelisa ukunakekela umuntu wonke oweZimbabwe ngoba kulilungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso ukuthi afinyelele ukudla. Lolo bakukulutshwane kulomunye oke watsho wathenana hathi kuyabuya sibili ukudla njengangale rusaphi. Ukudla kwangikhona kulutshwana kuyenela abantu abalutshwana. Ikho-ke nxa ubuyile kukulutshwana kunjalo asiyabeleni sonke nini sikwane nxa sidobha inyama yinye i-one one piece, one piece. Sonke sidobhe.
Ngicela ukungenela ezidabeni zona lezo mama kuba nzima abantu laba balezikhathi bengamakhansela and imfundiso kungayinanzelela yabantu bezano yiyona leyana yokuthi i-constitution iyenzelwe abantu bema-opposition ukuthi bayilandele izano abezano abalandeli iconstitution asithini kumbe ivini nqali sezimhlangano lina yini abamanye amaphathi elizencangana lamapholisa bona lokho besiyenza imhlangano besiya phambili. Imithetho kumele ilandele laba abamanye amabandla abezano abalandeli imithetho ekhona. So kuba nzima sibili angazi ukuthi kungenza njani ukuthi abantu bancediswe particularly indawana ezinjengeGwanda South ezingakazi enye iphathi iwine kwaba yilokhu izano yilokhu kuthiwa iwinile loba yi-tsotsiame election. Abantu bakhona basatshintsheki mama ngoba yimpilo yabo vele kutshona beqila abantu bepromisa abantu lokhu bebaqila bebancitha lokho nxa ama-parliamentarian kungaba khona ukuthi bafake umthetho okriminalize abantu abancitshi ukudla abanye ngoba ukudla ngokwe-government, bona laba abantu babotshwe sibili ngoba abantu esigabeni bayabazi ukuthi abantu abancitshi abantu ukudla ngobani. And nxa bencitshi abanye abantu ukudla bagiya ngokuthi u-member of parliament ngowabo. And lowo member of parliament uyabe ngumuntu encanyezane umpromothi leyathi unguminista. Uthola uminista wakhona layo esitupa so lothe nekusente kuncitshi izalukazi lezigoga ezingakwanisi ukuhamba loku ukudla kubile kuthiwa ngokwabantu abadala. Labo bantu abadala bakuthuli kutholwa yibona labo isidangi sezano.
Ye hayi, sibongile kakhulu Moyo ngenkuthazo yakho, and njalo ngizwile inkuthazo yakho yokuthi abamehlanganiso ezizimeleyo bona labo abasinika uncedo lokudla kumele labo bahambe labo labo sobhuku leziphatha amandla zikahulumende bayebona lapho okwabelwa khona ukudla ukwenzela ukuthi lamakhehla lezalukazi lazo zithole. Yeah, kulungile ba.
PJ, maybe if you in brief so we can go to Mrs. Dongo to just give us her take on what Mr. Moyo just said.
Yeah, Mr. Moyo was still complaining that the constitution, the laws, they all apply to one side. Okay. ZANU-PF doesn't follow the law, to be precise, in his constituency, which is Gwanda South. They don't follow all those rules.
So he's alleging that they do not follow according to what he's seeing on
what
the ground.
What he's saying, and he suggested that if at all, if these civic organizations or even donor organizations in countries, if they if there is some distribution of some sort of some food or farming implements or anything that they would have donated, they should also send their own officials to see the distribution
being done.
Yes.
Maybe if Mrs. Dongo, kana mushiri pa nare andizive noti ndanzwa pane imwe nare ya dona muripo iri pa nare.
Ndichiripo.
Ehe, manzwa zvataurwa navamoyo vari kuti ivo nyaya yechikafu fanike kwavari kugwanda hazvina kunyatsomira zvakanaka nokuti ivo vari kuti ikoko havasi kunyatsoona kodzero dzevanhu dzichiremekedzwa, vanhu vari kunyimwa panyaya yekuti uri kubva kumba kwani. Tipewo pfungwa dzenyu nezvavataura izvi.
Nyaya yechikafu ichokwadi chavataura. Nyaya yechikafu haina kumira zvakanaka zvachose. Uyezve nyaya yechikafu haina kuti munhu anoziya marights yake here. Iyo vanoti vanoziya marights acho ivavo ndo vanotonyatsoshaya chikafu. Ndiri kuona nguva yatakayatiri iyoiyi kuti tichati tiri kudzidzisa marights, ngatiende nechikafu. Isu vacho vari kunzi vakamirira mahuman rights evanhu, ngavaende nechikafu nekuti marights avo vagara vachiaziya. Asi zvakadaro marights avo haasi kuteedzerwa nemazvo. Saka kuti tinoda solution. Solution iripo ndeyekuti chikafu ngachirege kugoverwa nehurumende nemastructures ehurumende. Because vanoziuza mapolitical structures avo ekuti agoere chikafu. Naizvozvo ndinobvumirana navo kuti kana chikafu chichigoverwa ngapave nemabato ese achiona kuti vanhu vavo vadya here, vapiwa chikafu here. Nekuti zvikaramba zvakadaro, kanzura wese anokutaurira kuti chikafu ndechemunhu wese, takagara munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi chava kugoverwa haateedzeri mutemo. Mutemo takatarisana neZimbabwe, zvatakataura kutarisana izvozvi, ZANU-PF iri above the law. Whatever zvavanoita kwavari ikodzero yavo, nekuti vari kutonga. Saka vasiri kutonga havana chikafu. Hanzi munozodyawo mava kutonga. ndinozviona kumusha kumwe kuti magariro edu kana kuti unoona kuti vanoenda kumusangano yeopposition ava unonzwa vachingochema chema kuti tauya kumusangano tiri kudzokera kumba hakuna kana chikafu chiriko hatipihwe chikafu ko muchatiita sei tofa nenzara here nekuti tatozivikanwa tatoonekwa tiri pano pamusangano chinoitika ndechekuti kana chikafu chakupuwa hatichachiwani saka tinoita sei maidon kutopuwa nani chikafu saka naizvozvo panotofanirwa kuti patova nevanhu vanenge vakamirira mapato avo kuti vapiwe chikafu kana kuti ndinonzwa zvichinzi hanzi pane mahotlines akakreatwa erunhare vangani vanokwanisa kusvitsa runhare kuti vataure kuti vanyimwa chikafu uyezve kana vasvitsa runhare chinotora nguva yakadii kuti chizoendeswa kune vanhu vanyimwa chikafu vakare ivavo saka panotoda kutogadziriswa kuti paonekwe sei nekuti runhare rwacho vangani vanokwanisa kurwita ndo mubvunzo uripo vangani vanokwanisa kurwita uyezve kana varwita chikafu chacho chinotora mazuva anga mangani kuti chisvikeko I think zvimwe zvinhu zvingakwanise kuitika ndezvekuti kana chikafu chichipuwa lesei kuno kumhondoro kwandiri kunoku kuwadhi yewadhi 4 ngapatorwe vanhu vasingabvi kumhondoro ukoko vouya vogova chikafu vasingatarise kuti munhu uyu ndewokwani abva kupi ndewebato ripi pamusana pekuti mukaseenzesa vanhu vanogara umomo kuti vagove chikafu vazhinji vacho ndeve musangano
aiwa tongokubatsai muromo ipapo maidongo munenge manyatsotsanangudza asi nguva yedu ndiyo yadyanana tichaida kumbonzwa kuna amaichiriseri vachingopeta chirongwa chedu nevachionawo zvamataura nezvataurwa nevateereri kuti zvinogoneka here kuti mune ramangwana tizoona chikafu chichipiwa zvakanaka pasina kuti wabva mumba mani uri wezano pf zimbabwe people first mdct kana chii zvinogoneka here maichiriseri
Women Round Table, this is a very useful program. Naita enyu, kumini sa commissioner wa Zimbabwe Women Rights, that is the shaka wanda, kubwa kuma contributions, arkubwa, kuna nambuya, nana baba, very useful. I'll summarize them. That was in five. Shandisha tuwa nando ene sa kukomission kwedu in our next September meeting. Kutishanga shiparwa ne vanu, ndesho kutu number one. Pano goverga chitaha. Ma party leaders emamo mapato ngange aripo saka tichanzi kurikira onesi tezvipinzawo muparliament kuti parliament yoita considerawo zviri kutaurwa nevanhu nekuti parliament yakabirira vanhu zvido zvevanhu ndizvandobata number one kuti all party members be present and number two ndabata kuti maybe another suggestion kuti kuenda vanhu vachiri vemunharaunda imomo vasingazivi kuti uyu ndewezapo uyu ndewezanu uyu ndewemdc that's another suggestion yandanzwa yabuda ipapo chibva kuna mama Margaret Dongo ndabata futi zvichibva kuna vamoyo nevamwe kuti it is important that we criminalize avo vanotyora mitemo just like tikabaka tinosunga saka nokuti ndenda chikora mutemo saka zvakafanana nevanotyora mutemo kuti ivo vakuru venyika vapresident vedu vachiti ipai vanhu zvakanaka munhu anotyora mutemo iweyo ngaasungwe nokuti haasi kufambirana nezvataurwa nevakuru venyika yedu whose word we need to respect and the word of the constitution needs to be respected ndechechitatu chandabata chechina chandabata
hoti kamfukamfu sokusele 1 minute kuti tihlelo lupele votiita kuti 30 seconds chiitai yekupedzisira taurai yekupedzisira chamabata
Okay. My hotlines, I think we also recommend that because when you have an airtime, I don't qualify to get through. But the last one, I know I could tell you, it's my own suggestion. It's children there. Diamond, when around, I'm going to say, I'm going to say, and then my party members,
maishiriseri tinokutendai chaizvo maishiriseri tokutendai nhasi nguva dzadyanana a marvelous mhlanganya uye saying good night here on the women's round table
PJ. Now practice Jeremiah sivele tuvalifanayo ngevhiyelizayo.